kutaura mabasa kwana chiremba kunoisa varwere pasina kumira zvakanaka. Munoziva kuti pese panoenda ana chiremba kana vashandi vezveutano pakuratidzira kana kuramwa mabasa, zvinokonzera kuti vamwe vanokwanisa kurasikirwa neupenyu, vamwe vanokwanisa kuita macomplications anogona kuzogara nawo zveupenyu hwese. Saka hapana doubt pakuti mastrike ana chiremba kana mastrike evashandi vezveutano ane maresult asina kunaka kuvarwere.
Tinozwawo kuti maradiografa vajoinawo mukuramwa mabasa kwavana chiremba uku. Zvinowedzera zvakadii matambudziko muzvipatara?
Munoziva mashandiro azvinoita muchipatara. Vana chiremba vanoshanda netimu yevamwewo maspecialist ezveutano nemaradiografa vanova vamwe vavo. Saka mukatarisa kuti toti pakutorwa kwemax-ray, kutorwa kwemascani nezvimwe zvakadaro zvinoda maradiographers, hazvikwanisi kunge zvichiitika kana maradiographer achinge akuramwa mabasa zvakare. Saka tingati zvinotowedzera kucomplicata situation iri muZimbabwe kuti vana chiremba kwavari kuramwa mabasa, maradiographer wouti akuramwa mabasa, zvinokompromisa zvikuru access to health kumapatients eZimbabwe. Ndosaka tichingoramba tichikurudzira kuti ministry yehealth neministry yefinance negovernment yeZimbabwe vanofanira kugara pasi nechimbi chimbi vatarise magrievances ari kutaurwa nana chiremba avo veZimbabwe Hospital Doctors Association nemaradiographers veZimbabwe Radiographers Association vagadzirise danho iri.
Dr. Nyamande, tinonzwa kuti vana chiremba vari kunyunyuta kuti havasi kuwana zvinhu zvakaita semishonga nezvimwe zvavanoda zvokushandisa muzvipatara. Inyaya here ingaita kuti vabva vakanda mapadza pasi kana kuti vaikwanisawo kumbozhezhekedza nezviripo vachiemerera kuti hurumende itore matanho?
Pandakatarisa magwaro akanyorwa nana chiremba vari kuramwa mabasa, kushayikwa kwemishonga ihwani yemamwe marizeni pamarizeni akawanda. Mukatarisa vana chiremba vari kutaridza kuti havana peturu. Hatingatarisi vana chiremba kuti vangakwire mumakombi nevarwere kuti vakwanise kuya kubasa. Kana kuti hatingatarisi kuti vana chiremba vangafambe kubva kucharge office kuenda kuparirenyatwa netsoka kuti vakwanise kuenda kubasa. Hatingatarisi kuti vana chiremba vangashandise mabhasikoro kuenda kubasa. Zvinova zvinhu zvinodzikisira pamunhu akaenda kuchikoro, munhu akastadha, munhu ane chiremerero chakakura musociety anonzi doctor kuti ange achitambura kuti akwanise kusvika kubasa. Vana chiremba zvekare ava ndakaona vari kutaura nyaya yekuti mari yavari kutambira haichakwani. So hurumende inofanira kutarisa zvimwe zvinhu zvainokwanisa kumotivheta nayo vana chiremba kunyange isina mari. Mushonga yese inodiwa. Vana chiremba havasinanga, havashopere. Vana chiremba vanoshandisa madrugs, vanoshandisa maaccessories, mamedical sundries. Kana zvinhu izvozvo zvisipo, basa rana chiremba harifambi. Munoziva kuti ministry mari mwedzi rakabuda muherald vachiti vasaina dhiri $60 million kuti vakuwana mushonga kubva kuIndia. Mushonga $60 million inolasta mwedzi mingani, haipfuure mwedzi miiri. Saka zvinoratidza kuti hurumende haisi kutarikisa pfungwa dzayo pamwe chete kuti igadzirise dambudziko iriri kamwe chete nekekupedzisira.